Bato retripusi rinoti vatsigiri vezanupiefu vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri vezanupiefu ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi emedia center, vakuru vebato retripusi vazoita musangano wevakavhara magonhi. Papera musangano uyu vatungamiriri ava kusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri Muzvare Fadzai Mahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wokuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Natitangisa press conference yatangitinayo asi tatsvamiswa kuti mayuthe zanupiefu aungana pamedia center patangitanha kuita press conference iyoyo. Vakatanga kuita mhirizhonga, vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadhifenda, hapana asungwa. Isi tinoti nyaya mhirizhonga ngaimire. Bumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekusheya maijezi avo neku taura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena, vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Vhaerenzi vari kuita kuzira kutizvi masamba asiyana. Vhaerenzi vari kuita kuda kuchitidzira vanhu kumarugwero. Vhaerenzi vari kuita yekubharura manhu mabhana edu emunomo idesperation.
Vetripusi vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupief vatafadzwa mugwadi, vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato, vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu vetripusi vanozvikanwa, vari vanhu vane mbiri yemanyepo, nokuti imimi makazvitarira musangano wezanupief nechekuita neregaria yetripusi pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemi mhirizhonga kuno kumusangano, vakuru vemusangano vamunangagwa purezidhendi neutungamiri hwese havatenderi mhirizhonga zvisinei nokuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei. Hatitarisi ruvara rwezvemapato ematongerwo enyika kana tichigadzirisa nyaya dzemhirizhonga.
Murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka.
Tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kumaopposition kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mhirizhonga, nokuti mhirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wemapolice assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringidzwa kwemisangano pamahofisi avo, vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Panapa ndepekuti vanhu vauye, vangava vebato ritu, vangava vezanupiefu, vangava vecc, vangava vemdct, vezanundonga kana bato ripi zvaro kana zvimwe zvizvarwa, zviuye zvipire mashoko zvinoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira chinhu chisina kunaka, hazvienderani noutongo hwezvitereko.
Vamakone vashorawo sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vachiti riri kutadza kuvapa gwaro revavhoti sezvinosungirwa nemutemo wenyika kuti vanyatsoongorora zviri kuitika mukuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo kana kuti delimitation. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wezek vajaspa Mangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi munguva pfupi yadarika vaMangwana vakaudza Studio 7 kuti vachabata basa rekuganhura miganho nemazvo uye zviri pachena. VaMangwana vaudzawo bepanhau reHerald kuti munhu wese akatsununguka kunoona gwaro revavhoti pasina muripo, vachiti avo vari kuda gwaro revavhoti rese ndivo vachabhadhariswa. Gwaro revavhoti riri kunzi rinenge richida mari inovavarira kusvika kuzviuru $200,000 zvemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.